This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 19, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoshoropodza nekunyomba Pastor Ivan Mawarire vehashtag This Flag vachiti vari kushandiswa kusvibisa hurumende yavo. Hurumende inokundikana zvakare kuzivisa mazuva achatambirwa mihoro yachikunguru nevashandi vayo. Utungamiri wevashandi vehurumende wasangana negurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira nhasi. Vemachechi nevemasangano akazvimirira vokurudzira kuti vanhu vaise misoro pamwe chete kuti matambudziko ari munyika apere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri zvichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoshoropodza pamwe nekunyomba Pastor Ivan Mawarire vehashtag This Flag vachiti vari kushandiswa nevekunze kushoropodza hurumende yavo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura pamarindano vigwa magamba yenyika paNational Heroes Eka muHarare nhasi pakuvigwa kwaDr. Charles Utete avo vaimbova munyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende vamugabe vati Pastor Mawarire munhu ari kushandiswa nevekunze kuti asvibise zita rehurumende yavo. Vamugabe vakurudzira veruzhinji kuti vangwarire vanhu vanouya vakapfeka nhumbi dzesvondo ivo vari nyanya.
The Mawariris, I don't even know him. Those who believe in that way of living in our country.
Vamawarire, handitombo muzivi, kanawe vanomuteera mukurarama munyika yedu, havasi vamwe vedu. Havasi vamwe vedu, havasi vamwe vedu. Apo tinoedza kurarama pamwe chete, kana vasingadi kugara nesu, ngavaende kune avo vari kuvabhadhara kunyika dzevari kuvapa mari. Haungafuriri vanhu kuti vatambire mhirizhonga, kuratidzira kwemhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinetswa. Tinoti kwete, kwete, tsvagai kumwe kwekuitira izvozvo. Iye pastor wenyu handizivi kuti munhu wechechi here, nekuti munhu wechechi anoparidza runyararo sezviri muBhaibheri.
Pastor Mawarire, avo vakambosungwa, vakapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavamugabe, vari kuburitsa mavhidhiyo padande mutande, vachikurudzira hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyika. Mumwe mugari wemuHarare, vaWorship Dumba, vatsoropodza mashoko avamugabe, vachiti mashoko avo anoratidza kuti havana hanya nekutambura kuri kuita veruzhinji munyika.
Ndoti vamugabe chekutanga vanoshora zvikuru vanhu veZimbabwe nekuti vanovaita mafuzi ekuti akanzwa nzara mudumbu akataura kuti ane nzara anonzwa maBritish akutaura kuti utaura kuti ndine nzara. Vamawarire varikutaura zvinhu zvakanaka chaizvo, havasotaura violence kana chinyi.
Mumwe mugari wemuHarare zvakare uye vari mupepeti wobepa nhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vati vanoona sekuti mutungamiriri wenyika haachazivi zvaakasarudzirwa nevanhu uye vati vamugabe havasisina wavanopa nzeve kunze kweavo vakavakomberedza.
Ini ndinoona ndichiteerera zvauri kuti mukuru wenyika ari kutarisa vanhu pane kutarisa matambudziko aripo. Vainyatsotaura ivo kuti vautete vanga vakasiyana nevamwe ma leaders atinawo muno muZimbabwe. Ma leaders ari muno anoudza mukuru wenyika zvaanoda kunzwa vasingamuudze matambudziko chaiwo ari kuitika munyika. Vakatiwo vautete vaitaurira mukuru wenyika matambudziko chaiwo chaiwo. Izvi zvichikutaurwa navabima avo vari mukuru muhurumende.
Zvichakadai, vamugabe vakurudzira varimi vatsva vakapiwa minda pasi pechirongwa chehurumende chekugovera ivhu patsva kuti vashandise minda zvakasimba kuti nyika iwane maguta, kwete kusiya minda iyi ichirarira. Vati varimi vatsva vakanyatsoshandisa minda iyi, Zimbabwe inogona kutanga kusatenga chikafu kubva kune dzimwe nyika sezviri kuitwa nehurumende pari zvino, apo nyika yakatarisana nenzara yakakomba. Vachidzokera pamushakabvu, vamugabe vati Dr. Utete munhu aivaudza pfungwa dzake mune zvakanaka, uye vati munhu akashanda zvakasimba kuvandudza mamiriro anga akaita chikamu chinoona nezvevashandi vehurumende kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere. Dr. Utete, avo vanonzi vakangoerekana vafa vasina kumborwara, vasiya mudzimai Vena nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vakuru vakuru vemachechi nevemasangano akazvimirira oga vanoti vanhu munyika havachina vimbo nehurumende, vachitiwo matambudziko ari munyika ari kuita kuti veruzhinji varambe vachidya nhokwe dzezvironda ave kuda kuti vanhu vaisiye musoro pamwe chete kuti vagadzirise zviri kunetsa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Musatifuratira Mwari, musatifuratira Jehovha, zvoshamisa.
Uyu mumwe weminamato yakaitwa pagungano rekunamatira nyika rakaitwa pane imwe chechi muBulawayo nemusi wesvondo. Gungano iri rakasanganisa veruzhinji nevatungamiri vemachechi pamwe nevemasangano akazvimirira ega. Vachitaura neStudio 7 Reverend Ray Motsi, mukuru mukuru wesangano reChristian Alliance of Zimbabwe rakaronga gungano iri, vakati mamiriro ezvinhu munyika anoratidza kuti vezvematongerwo enyika vari kukundikana kutungamira nyika sezvinotarisirwa, vachiti zvakakosha kuti vemachechi vawanikwe vachipindira panguva yakadai.
Tikatarisa nezvematongerwo enyika, hapasisina utungamiriro hwakati swatu unoita kuti vanhu vazive kuti vodii. Saka zvakakosha kuti isisu vemakereke tipinde pamukaha iwoyo kuti tiratidze vanhu kuti zvirokwazvo Mwari ariko, Mwari haana kutikanganwa. Ngatibatanei tifambe nenzira imwe chete. Tinofunga kuti Mwari pari zvino vatinzwa nekusumuka kuri kuita vanhu. Tiri kuona ruoko rwake kuti shanduko yedu yave pedyo.
Pagungano iri, vamwe vagari vemuBulawayo vakapa uchapupu hwekushungurudzwa kwavakaitwa nemapurisa mumhirizhonga yakaitika munguva pfupi yapfuura. Reverend Motsi vakashora mapurisa nekuda kwekushungurudza vanhu uku, vakati mapurisa anofanirwa kukoshesa kuchengetedza kodzero dzevanhu kwete kuvashungurudza. Reverend Motsi vakati vemachechi havafanirwe kutya kutaura chokwadi vachitsoropodza hurumende pane zvairi kutadza, vakatiwo hapana chakaipa pakuti vechechi vanamatire kuti munyika muve neutungamiri hutsva. Pagungano iri, vatungamiri vemachechi pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vari pasi pemasangano akasiyana-siyana kusanganisira Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe kana kuti UDASISA pamwe neHabakkuk Trust, vakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vemasangano aya havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachipa muenzaniso wenyaya yekuda kuunza mari yemabond notes munyika kuri kuda kuitwa nehurumende zvisinei kuti veruzhinji vari kushora danho iri, uye kurambidza kwakaita hurumende kupinzwa munyika kwezvekudya zvinobva kunze kwenyika, vemasangano aya vakati veruzhinji havachina ruvimbo nehurumende sezvo ichiisa mimwe mitemo isingakoshesi kuti vanhu vanofungei. Vakakurudzira hurumende kuti ibvume kuita muonera pamwe nevamwe nekukasika kana kuti national dialogue muchirungu senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Munyori mkuru webato re People's Democratic Party va Gordon Moyo ava vaive popa gungano iri vakabvuma kuti matambudziko ari munyika haichada kusirwa kunevezve matongerwo enyika vega vakarumbidza danho remachechi iri rekutaura nezwi rimwe chete pakuedza kugadzirisa zvinhu. Mumiriri weBulawayo ya Metropolitan Paramende amai Jasmine Tofa the MDC avo vaivewo pagungano iri vakatsinhira maonero aya vachiti veruzhinji vave kutarisira kuna Mwari kuti vabude mumatambudziko avari. Pave nenguva vemachechi vachishorwa neveruzhinji nekuda kwekusabuda pachena vachitaura pamusoro pematambudziko ari munyika. Kune rimwe diviwo, hurumende inotsoropodza vamwe vemachechi ichivati vanopindira mune zvematongerwo enyika. Asi Reverend Motsi vakatsinhira kuti vechechi havanganyarari nyika ichienda kumawere vachitiwo vanotarisira kuti gungano remusi wesvondo kutanga kwekushandira pamwe uye kutaura nezwi rimwe chete kucharamba kuchiitwa nevakuru vakuru vemachechi yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Hurumende inonzi yakundikana zvakare kuzivisa vashandi vayo mazuva avachawana mihoro yachikunguru. Izvi zvinotevera musangano washevedzerwa nhasi negurukota rezvevashandi nemabasa amai Priska Mpfumira wapindwa neutungamiri wevashandi uyo unonzi wabuda usina chasungwa. Amai Mpfumira vanonzi vazivisa utungamiri uhu kuti musangano wanhasi uyu wanga wakanangana nekuvazivisa mamiriro akaita zvinhu uye kuti hurumende iri kuedza nepose painogona kuti itambirise vashandi vayo paine nguva. Sachigaro Apex Council amai Cecilia Alexander vanoti amai Mpfumira vavavimbisa kuti vachasangana navo zvakare nechishanu svondo rino kuti vavape mazuva emihoro aya. Vashandi vehurumende vanositanga kutambira mari vakaita semauto, vasori nemapurisa vanonzi havasati vawana mihoro yavo yemwedzi uno. Hurumende iri kutatarika kuwana mari izvo zvakonzera kuti ikundikane kubhadhara vashandi vayo nenguva mwedzi wa izvakaita kuti ikundikanewo kubhadhara vashandi vayo nenguva mwedzi wapera. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamai Alexander.
Tanosangana naminista asi kuti hatina kuenda seApex Council, vanga vandidaidzaini semukuru wevashandi ndikaendawo netop leadership yedu vasi vanoti vatiudze kuti vasvika papi nenyaya yemade July salaries. Tasvika ikoko chekutanga chavatanga kutiudza nechekuti ivo vari kuedza chose kuti mari vashandi vapiwe nekukurumidza zvisaiti sezvazvakaita mwedzi wapera. Asi vari kuti hanzi vachine zvinonetsa asi vari kuedza kuti dai varo zvavagona. Kunonoka kwacho kwaita kuri nani kudarika kwakanga kuriko mwedzi wapera. Vakati izvoni pane vari kufamba vachitaurira vanhu madhesi asiriwo, vamwe vari kuisa musocial media vari kuti madhesi iwayo ese ari kufamba mumasocial media haana kubva kuhurumende nokuti vari kuti ii madhesi masocial dhesi haasati abuda. Saka nyaya iripo ndeyekuti vativimbisa kuti mwedzi unouya period yacho yedelay ndofunga panenge paine significant improvement. Vakatizve Friday madhesi anenge abuda, saka isi tiramirira Friday.
Saka imi matambira sei chivimbiso chamapiwa nehurumende ichi?
Kana tichiti taenda kumiting yekuti tiudzwe kuti zvakamira sei, zvakasiyana nemiting yenhauriranho yemanegotiation. Tazvitora saizvozvo tichamirira Friday yacho. Asi tisatatichishuviro chedu kuti dai zvanhu zvagona madhesi iwayo vakumbidza kutiudza ivhini Friday isati yasvika. Tagara neApex Council tichivaturirawo zvanga zvabva kuna minista. Vakati kana zviri zvokuti madhesi anzi anobuda Friday, vakati vechishuviro chavo dai zvanhu zvagona anga abuda before Friday. Vachiti izvo ndotochimirira madhesi abude Friday, kana azobuda Friday isusu tichasangana nemuvhuro tozeya zvinenge zvabuda before Friday.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachi Garwe Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Rita Makarau, vanoti commission yavo iri kusandura maitirwo esarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakachena sezvinodiwa nebumiro remutemo. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzeya zvingaitwe kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uyo wange wakarongwa nesangano reElections Resource Center, Mai Makarau vanoti zvimwe zvavari kuita kuumba gwaro revavhoti idzvare biometric, iro vati richabvisa vese vakafa nevasipo pagwaro iri. Vanotiwo pasi peurongwa hwavo, ZEC inofanira kupa vemapato ezvematongerwo enyika gwaro revavhoti paine nguva, uye vanoti vavhoti vachange vave kuwana mazita avo panzvimbo imwe chete yavanovhotera. Pari zvino mazita evanovhota ange achiwanikwa mudunhu rese kana kuti constituency. Vatiwo pane zvimwe zvakawanda zvavari kuita, uye vatiwo vezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kubatsira ZEC mukuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena. Nekuda kwaizvozvo, Amai Makarau vati vakazvipira kuita misangano mwedzi woga woga navose vane chekuita nesarudzo, vachigadzirisa pamwe nekuziva zvingaitwe mukugadzirisa nyaya dzesarudzo munyika. Vanoona nezvesarudzo mubato rePeople's Democratic Party vaSettlement Chikwinya vanoti Amai Makarau vari kuita zvakanaka, uye itariro yavo kuti vachabudirira kuchenura mafambisirwo esarudzo.
Pane nguva ZEC yanga ichiita makore apfuura, ZEC yanga ichiita maelections anga asingaburitsi zvido zvevanhu musarudzo. Saka ndovimba kuti nyaya yavatanga yekuti vange vachibvunza vanhu todii nesarudzo kuti dzinge dzabuda zvakanaka, inyaya yachaita kuti 2018 tive nemukana wekuti anenge ahwina agokorokotedzwa nearuza, anenge aruza agobvuma kuti ange aruza zvakanaka.
Mutauri weMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa naMai Makarau zvinofanira kutsigirwa.
Amirira kuti tichiona kuti vanoita sokureva kwavo here, kuitira kuti Zimbabwe ive nesarudzo dzakasununguka. Taakutarisira kuti kuumbwa kwoukama hwemapolitical parties kana kuti hatingati mastakeholders munyaya dzemaelections neZEC kunge kuchiitika pare zvino kuti tikwanise kuenda mberi. Dambudziko ratatinaro ndorokuti ZEC haina chivi, avana vavimbi neZEC nokuda kwemasoja nemaCIO anova ari mukati meZEC.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vanoti kutaurirana pakati peZEC, masangano akazvimirira nemapato ezvematongerwo enyika kwakanaka chose sezvo chinangwa chiri chekuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Zvatafarira ndezvekuti vanhu vatanga kutaura, kwete kutaura vachipopotedzana, asi kutaurirana vachibudisirana chokwadi mune zvakanaka, kutaurirana vachiratidza kuti munhu wese aruda kuvaka kwete kubvunza. Chechipiri chandaona chakanaka chabuda ndechekuti patotanga kubuda hurongwa wekuti tichaita chii tichibva pano. Manzwa Justice Makarau vachitaura kuti vanotoda kunge vachisangana nevese vanobata nezvesarudzo nguva nenguva, zvichitoda pamwe pamwedzi mwedzi wega wega.
Vemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira vanogarochema nekuti sarudzo dzinoitwa nenzira isina kujeka, pamwe nekuti ZEC inoita mabasa ayo muchiwande pamwe nekusava pagwaro revavhoti paine nguva. Mai Makarau vanoti vakaona zvakakodzera kusandura mafambisirwo esarudzo mushure mokunzwa pfungwa dzemasangano nenyika dzakauya kuzoongorora sarudzo dzemuno, pamwe nemisangano yavari kuita nemamwe masangano ane chekuita nemafambisirwo esarudzo munyika pamwe nekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Pazuva rechipiri remusangano wekudoma shoroma vaDonald Trump semunhu achamirira bato irema Republicans musarudzo dzekutsvaga mutungamiri weAmerica dzichaitwa munambudzi gore rino, mudzimai wavo Amai Melania Trump ndivo vari pamuromo wemunhu wese zvichitevera kutaura kwavakaita nezuro manheru pamusangano uyu. Amai Trump vanonzi vakatora mamwe mashoko akamboshandiswa nemudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, Amai Michelle Obama, muna 2008. Nhasi vana vavaTrump, Tiffany naDonald Jr. varikutarisirwawo kutaura pamusangano uyu, zvichisanganisirawo mutauriri wedare reHouse of Assembly vaPaul Ryan, vaChris Christie navaBen Carson. Musangano wanasi uri paspedingi ndira rinonzi Make America Great Again. Mavelas mchanganya uyo Studio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCleveland kuri kuitirwa musangano uyu Dr. Moses Rumano kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya idzi.
Ndiri kuona zviri kuitika izvi zvakanaka chaizvo nekuti zvinoreva kuti Trump is a businessman asi wakupinda mupolitics uye nezviri kutaurwa nemudzimai wavo nezvanga zvichingoitika munyika ino yeAmerica. Ndiri kuona zviri zvinhu zvakanaka nekuti ndiri kuona pane mukanawo wakanaka wekuti vanhu vanobva kwese kwese vanongokwanisa kupinda mune zvematongerwo enyika.
Tinoonazve kuti vamwe vari kuvhunza kuti dai vaTrump vanzi ivo vakwanisa kupinda vokwanisa ivo kutora chigaro chemutonga miri weAmerica zvingarevei kune nyika yeZimbabwe? Pane zvamunombonzwa here zvavanotaura mafungiro avo panyaya yeAfrica nyanya Zimbabwe?
Ndinodaira kuti kana wakanga wabudirira kusarudzwa kuti waite mutungamiriri wenyika wanozokwanisa kuita mutungamiriri wenyika chaiye uye munhu anokwanisa kushanda nedzimwe nyika dziri pasi rese, kwete kuita zvavanonga vachida kuita zvekuti wakanga wasarudzwa iwo wanoda kuzovaka ruzhowa zvekuti America Mexico haichadaiba kana neZimbabwe. Ndinoreva kuti pamwe vanogona kutadzawo kana kuti hatichadi kutaura navamwe vanhu ubva kunze kwenyika. Zvinova zvinhu zvinoshamisa uye zvinotyisa chaizvo kuti zvinenge zvakuitika makorano.
Tunoona kuti pari zvino muri imomo muCleveland makamira sei?
Kune vanhu vari kurangidzira wakawanda, vamwe vari kutsigira waTrump, vamwe vari kutiwo waTrump hafaniko varipo. Ndiri kuona kune security yakanyanyisa pese patiri kufamba, mapurisa ega ega. Asi kwezvinezvi kwakanyarara, hakuna dambudziko riri kuitika. Vanhu vari kurangidzira wakanyarara vachiita mademonstrations avo mune runyararo. Ndinoimba zvinoramba zvakadaro pasina bazhozho rinoitika.
Pane zvingadzidzwe nezvizvarwa zveZimbabwe kana iyo Zimbabwe here pane zvamuri kuona ikoko kuCleveland pari zvino?
Hongu, kurakidzira kana vanhu vachirakidzira mune zvakanaka handione pane chakashataba, nekuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza zvizvarwa zvenyika kuti zvirangidzire zvavanenge vachida. Apa tiri kuona kuti kune masupporters avaTrump ari panapa, vari kuoposa vaTrump vari panapa, vanhu vari kudemonstrata mune zvakanaka vachida kuti zvavari kuda kutaura zvindizikanwe nenyika rese nepasi rese zvichizikanwa uye pasina bamhirizhonga nekurwisana.
Avo vanga vari Dr. Moses Rumano vari parunare kuCleveland kuOhio namavelas muhlanganya uye weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yevanhu, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Musangano wechimakumi maviri nenomwe weAfrican Union wapetwa muKigali kuRwanda. Chiitiko chikuru chiri chekukundikana kwemusangano uyu kudoma sachigaro mutsva. Pavanhu vatatu vose vaikwikwidzana pakashaya akakwanisa kuwana mavhoti anodiwa, izvo zvaita kuti sarudzo dziendeswe mberi mwedzi wandira uye panogona kunge pave nevamwe vachakwikwidzawo musarudzo itsva idzi. Zvino munyadzi zveupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka zvopa kuti vamwe vayambire kuti nyika inogona kuguma yaenda kumazivandadzoka sezvakaitika kuZaire pasi peutongo waMobutu Sese Seko, zvakapa kuti nyika iyi ite donga watonga muzinda wenyuchi. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti hurumende iyo isina kana kobiri yobhadhara here kana kuti kwete mari yechikwereti kuIMF kana kuti kubhadhara vashandi vayo. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti vakawana mari kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank yekubhadhara chikwereti chekunze.
Chongwa chekubhadhara mari $1.8 billion kuthe international financial institutions anosanganisira na World Bank, ADB neIMF. Chikomba zvakanaka.
Dr. Mangujga vanoti vakakwanisa kubhadhara mari yemitero pazvikwereti iyi zvinogona kupa kuti Zimbabwe iwane zvimwe zvikwereti zvitsva.
Zimbabwe inonga isina chikwereti newo ma institutions ava, saka zvorekuti zvotengwa takupuwa mari ine mutengo uripa wakaderera zvikuru yakati wandei kuita kuti nyika iende mberi nemaprograms ekuti resuscitation economy.
Asi hazvina kujeka kuti Zimbabwe ichapiwa here imwe mari ikabhadhara mitero pazvikwereti zvayo. Mutauriri waIMF vaGary Rice Vaka uza vatoriwe na usondo rapera kuti Zimbabwe ikabadara chikwereti. Hapana chivimbo chekuti ichapuwa imwe mari sezo parikudiwa kuti itange yagadzirisa zvimwe zvinhu zvakaita segwara reupfumi nezvematongerwo enyika. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vaimbova gurukota rezveupfumi vanotenderana nemaonero aya.
Kana watadza kubhadhara chikwereti watoo murwere, haufaniri kuti upiwe chimwe chikwereti. Kana watoo murwere wafana nealcoholic nechidhakwa, so haungati mimi chidhakwa chiri kurwara chine babharasi, muti ngatirapei babharasi iri nokutoma rimwe doro rakatowanda nokutokwereta zvakatowanda hazviite.
Vabiti vanotiwo Zimbabwe inofanira kubvuma kuti yakundikana yoedza kugadzirisa zviri kunetsa.
Solution inofanira kuitwa yananga ndatanga ini muchiri kuyeuka mukoma Blessing kuti ndakanyora gwaro ini Rains Zards Zimbabwe Accelerated Areas and Debt Development Strategy. Yanga here yekuti isusu veZimbabwe tinokwanisa kuita mareforms nekumanage economy yedu zvakanaka. Kana tamanage economy yedu zvakanaka, todzonzwirira tsitsi nevanhu vatakakwereta mari kuti vatiregerere, inonzi pachirungu debt cancellation ne debt forgiveness.
Asi Zimbabwe yobhadhara chikwereti chekunze ichi here kana kuti yobhadhara vashandi vayo? Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende inofanira kukoshesa vashandi vayo.
Havingi chekutangisisa, hurumende inofanira kubhadhara mihoro yevashandi vayo nekuti hurumende nevashandi vari mucontractual relationship. Vashandi kana vachinge vashanda vanenge vachitarisirwa kuti vange vachibhadharwa. Saka I think ndo inofanira kuva priority yekutanga. Hongu kubhadhara zvikwereti kwakakosha but hakufaniri kuva pamusoro pemihoro yevashandi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambirawo kuti Zimbabwe ikasagadzirisa mamiriro akaita zvinhu, nyika inogona kuzoguma yaenda kuna taisireva sezvakaitika kuZaire nekuAfghanistan uko kwakapedzisira kwoita kurwisana kunotyisa. Asi kuti izvisaitike, sangano ravana chipangamazano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inofanira kuita nhaurirano nemapato anopikisa uye masangano akazvimirira oga. Sangano iri rinotiwo zvakakosha kuti bato reZANU-PF ritaure kuti ndiana achatora chigaro chavamugabe kana vachinge vasiya basa. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti dziri kushishikana zvikuru nekuwanda kwenyaya dzinonzi dzine chekuita nekupomerwa mhosva kwevanhu vanorarama neHIV munyika dzakawanda kusanganisira United States of America. Izvi zvinonzi zvabuda kumusangano weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuDurban, South Africa. Zvinonzi kunyange hazvo kusina mutemo unozivikanwa unoti mhosva kuti munhu ave neHIV, magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vanorarama nemukondombera vakawanda vanoonekwa sevanhu vane mhosva. Bazi reUnited States Center for Disease Control and Prevention gore rapera rakazivisa kuti mumatunhu makumi maviri nemana emuAmerica anoda matunhu aya anosungira kuti vanhu vanoziva kuti vari kurarama neHIV vanofanira kutanga vazivisa vavanodanana navo vasati vaita zvepabonde. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nevechidiki vari kunze kwenyika vachinyunyuta nezviri kuitika muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoshoropodza nekunyomba Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vachiti vari kushandiswa kusvibisa hurumende yavo. Hurumende inokundikana zvakare kuzivisa mazuva achatambirwa mihoro yachikunguru nevashandi vayo. vema chechi newe masangano akazvimirira oga vokurudzira kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti vagadzirise matambudziko akasangana nenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande naMavelous Pihlanganya uye munhau dzechirungu.
Thank you, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, July 18th, 2016. I beg your pardon. Today is Tuesday, July 18th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
President Mugabe takes a swipe at Pastor Ivan Mawarire, saying he is being sponsored by the West to cause problems in Zimbabwe.
You can't urge people to adopt violence, violent demonstrations as the way of life or the way of solving grievances. No.
The Zimbabwe Electoral Commission implements sweeping electoral reforms in the country.
We've got to reform our way of doing things. We've got to reform how you access the voter's roll in our custody. Searchability of the voter's roll, that is a requirement of the law. So whatever role we've got to the voter's roll that we are going to come up with, it must be searchable.
Some churches say they have lost confidence in President Robert Mugabe's government.
If there's any time where we need a clear leadership and we need direction and the church coming together and speaking from one voice, it is this time.
And U.S. Republican presidential nominee Donald Trump's wife, Melania, is accused of allegedly plagiarizing United States First Lady Michelle Obama's 2008 speech.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
President Robert Mugabe today launched a scathing attack on Pastor Ivan Mawarire of This Flag Movement, who rose to prominence for criticizing his government and organizing crippling protests in Zimbabwe. President Mugabe even doubted that Pastor Mawarire was a minister of religion, despite the fact that he was once a child president. Reporter Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Officiating at the burial of the former chief secretary to the president and cabinet, President Mugabe accused Pastor Ivan Mawarire of being foreign sponsored.
The Mawarires, I don't even know him. Those who believe in that way of living in our country, well, are not part of us. If they don't like to live with us, let them go to those who are sponsoring them. To the countries of those who are sponsoring them, fine. You can't urge people to adopt violence, violent demonstrations as the way of life or the way of solving grievances. No. We will say no. Forever no. Find another environment. If you are a pastor, I don't know if he's a man of religion. A man of religion, we would hope, would preach biblical peace.
Mawarire was arraigned before a Harare magistrate last week on charges of subverting a constitutionally elected government, but was set free after his lawyers convinced the court that the man of cloth was illegally brought before a Harare magistrate, as he was not warned and cautioned on the charges that he was facing. Mr. Mugabe's scathing attack on Pastor Mawarire was criticized by some Harare residents like Worship Dumba, who said the president is running away from addressing issues affecting Zimbabweans. Dumba said the president was no longer fit to rule.
One thing about President Mugabe is that he takes all Zimbabweans for fools who don't even know that they are hungry and they should say they are hungry. Because once they say they are hungry, according to President Mugabe, there will be a foreign hand behind it. So what I actually suggest to the president that you must sit down with all those people demonstrating, ask them what their real issues are, and they should actually solve them, solve those issues, pay civil servants on time, deal with corrupt leaders, arrest corrupt people, whether they are ministers, they must actually go to jail.
Instead of attacking Pastor Mawarire and the church, some critics like Barnabas Tondlana, editor of the Observer newspaper, said Mr. Mugabe should listen to the concerns of the people who elected him instead of seeing them as enemies.
It's dangerous for government to be fixated upon arresting people than arresting problems. Those who point out problems can never be the problem. And what we are seeing with the president right now is he has lost touch with what is happening on the ground. Those who point out problems can never be the problem.
At the same time, Mr. Mugabe accused some new farmers of not utilizing the land that was parceled out to them under the country's land reform program. President Mugabe said if land was used properly, Zimbabwe would regain its status as the jewel of Southern Africa. Turning to Utete, who joined government at independence in 1980, President Mugabe said the deceased was a loyal employee who transformed the civil service from what it was before independence and helped in crafting the land review policy. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Zimbabwe Electoral Commission Chairperson Justice Rita Makarau says the Election Management Body is implementing a raft of measures aimed at making the Zimbabwe's electoral system more transparent and credible. Ivan Chifera has more details from Harare.
Makarau told a stakeholders conference organized by the Elections Resource Center that the reforms include a robust and efficient biometric voter registration exercise that would eliminate the dead and absent from the voter's roll. She said the polling station-based voter registration exercise would, among other issues, result in the reduction in the number of ballot papers per polling station and reduce chances of double voting.
Accessibility of the voter's roll, because it is now in our hands, we can't use the arguments that we previously used to use and say the voter's roll is with the RG, we can't give it to you. It's going to be in our hands, and we've got to make it accessible to you. We've got to reform our way of doing things. We've got to reform how you access the voter's roll in our custody. Searchability of the voter's roll, that is a requirement of the law. So whatever role we've got to the voter's roll that we are going to come up with, it must be searchable in our hands.
She said the reforms, some of which are mandatory, were driven by the new constitution, recommendations from observer missions in previous elections, as well as constructive engagement with stakeholders. Makarau said ZEC was ready to engage stakeholders and political parties on a monthly basis with a view to build trust and confidence in the electoral process. People's Democratic Party Secretary for Elections, Settlement Chikwinya, said efforts by the Commission to consult stakeholders are commendable. Kuraone Chwai, spokesperson of the MDC formation led by Professor Walsh Mnguwe, said Makarau must be given a chance to implement the reforms.
We welcome the engagement of ZEC and civil society and political parties, in fact, with all stakeholders. And we look forward to good relations between stakeholders and Zimbabwe Electoral Commission.
Women's Coalition Coordinator Salidura said she hoped this time ZEC would implement reforms as recommended by stakeholders.
We are now expecting for ZEC to actually deliver on the commitments and the invitations that it extends. So the behavior change also of ZEC as an institution, Justice in particular with her team, in terms of how they access information and how they implement recommendations that we have shared, will be a testimony of whether they are taking us seriously or paying a lip service.
Opposition political parties and civil society mistrust the Electoral Commission, saying it's not been conducting its business in a transparent manner and that it is militarized and full of security agents. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chipera.
Some church and community leaders under various umbrella bodies say Zimbabweans have lost confidence in the government and say there is urgent need for a national dialogue between the government and different stakeholders in order to help alleviate the ongoing crisis. Taurai Shava reports.
Leaders from different church groups, civic organization activists, as well as ordinary people gathered in Rulai on Sunday and prayed for God's intervention in the ongoing social, political and economic crisis in Zimbabwe. Chairperson Reverend Ray Motsi of the Christian Alliance of Zimbabwe, which convened the gathering, told Studio 7 that the initiative is as a result of the realization that the church has been silent amid all the hardships that ordinary Zimbabweans are facing. He said the situation in the country compels the church to give guidance to the people.
I think this is the most appropriate time for us to come together as a church and show clear leadership and also be able to speak with one voice, especially in a situation where there's been a dearth of leadership, a disappearance of a clear, conscious voice that can help our people in order to know what is going on and what to do.
At the gathering, some people, many of them women and children, who were reportedly brutalized by police in the aftermath of recent protests in Bulawayo, gave testimonies of their experiences. Reverend Motsi blasted the police, saying instead of harassing people, they should uphold their human rights and protect them in violent situations. He said the church should not be afraid to speak out against the country's political leadership where it has failed the people.
I can assure you that there are a lot of people, including pastors, that are cowards, that are afraid of saying the truth deep down within their hearts. They know the truth and they don't want to do it, or they're afraid of it. There's not been a clear voice from the church. The truth of the matter is, if we have to be prophetic, we need to declare this situation is disaster. If there's any time where we needed clear leadership and we need direction and the church coming together and speaking from one voice, it is this time.
At the service, the church leaders and civic organizations, including the Zimbabwe Council of Churches, the Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, the Ecumenical Church Leaders Forum, and Habakkuk Trust, issued a statement expressing their concern over the situation in the country. Part of their statement stressed that the people have lost confidence in the government and there is need for the government to get into dialogue with various national stakeholders so as to help stem the deepening crisis. Secretary General Gordon Moyo of the People's Democratic Party, who also attended the service, agreed with the view that the country's political leadership has failed the nation and said his party supports the church's call for national dialogue.
We support the idea of the national dialogue that is in the press statement by the church. Because the national dialogue is what is needed. The people must talk. The people must come up with a solution. We have had enough.
Some observers have often criticized the church in Zimbabwe for not speaking out against government excesses or for showing support for the government even where it has failed. On the other hand, government has often disapproved of the few churches that have spoken out against it, accusing them of interfering in politics. Reverend Motsi said following Sunday's gathering, he expects more church denominations to join the initiative so that the church can play its appropriate role of speaking truth to power. Reporting for Studio 7 from Lawayo, this is Taurai Shava.
The government, which is still to set pay dates for its workers, has moved in to quell dissent within civil servants following social media posts allegedly showing July pay dates having been moved to next month again like last month. This as fears grow that those who did not turn up for work during the recent stay away will be victimized. Labour Minister Priska Mufumira today called a meeting with the workers' representatives to allay their fears, telling them that the dates will be made known this Friday, adding the delay would not be as much as last month. She said the delay was caused by the absence of Finance Minister Patrick Chinamasa and Reserve Bank Governor John Mangudya, who had gone on a fundraising expedition to the West but returned with an empty begging bowl. We spoke to the spokesman of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Enoch Paradzai, who attended today's meeting.
What came out was that the government was saying they don't have the paid dates yet for this month. So all what is circulating on WhatsApp and on Facebook, those dates, they are not coming from government. They are saying they are waiting. They were waiting for the Minister of Finance, Chinamasa, and also the Reserve Governor, who were outside the country, so that they approach them to find out when resources can be available. Or they say they arrived yesterday in the country, so they are giving them up to Friday, and then by Friday they are going to give us the correct pay days. But they promise to say it is going to be better this month than what it was last month. But the dates, they don't have them. So we are waiting until Friday so that we get the dates from there, and then we make a decision from there.
We understand that some teachers were being threatened by their employer because of having participated in the stay away. Can you tell us more on that?
Yeah, the minister brought that issue in today's meeting to say there's information that there are some teachers who reported for duty and there are a few who did not report for duty. So they were saying they want to take action against those who did not report for duty because the others reported, why didn't these ones report? So our position to them was that that is not going to be possible because these teachers, they don't have the same obligations. There are some who have loans and some do not have. Some they have other sources of making money. So those who reported for duty, we don't know where they got the money from. But those who did not report, it's because they were incapacitated. So if we understood the government that they can push the pay dates up to the time that they gave us money, they must also understand us when you say these teachers who did not report for duty, they do not have the resources to report for duty.
That was Enoch Paradzai, the spokesman of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. He spoke to Studio 7 on the line from Harare. We also reached the economic commentator Eddie Cross, who's also the policy coordinator of the MDCT.
The situation is that right at this moment of time, the government has not been able to pay pensions for June. That's a cost of about $40 million, and it covers about 380,000 people. So for them, this is a priority. They have to do that. So their problem is that that's only going to be done by the end of the month. So at the end of the month, they'll literally have nothing in the treasury to pay anyone. And that is why they haven't been able to fix a pay date. The normal pay date for the army is the 14th of the month. They haven't even given a pay date for the army. So this is really a crisis.
But do you think that there is at least a bit of money? Because we see President Mugabe is able to fly in and fly out of the country.
When he flies out, he takes about $3 million. And that really is small beer. That's 1% of the salary bill. But all the same, they have enough money for that sort of thing, but they don't have any money for salaries. Employment costs you $280 million a month, so it's the biggest single item in the budget.
Now, when we look at the revenue for the country, for the government, do you think there's something getting in, like, for example, the customs, taxes and stuff like that?
That is the core problem. Since 2013, revenue to the state has declined by about 37%. And if you look at the first quarter of this year, revenue was down 11% again. And the second quarter, revenue is also down. So the situation is that salary costs are about $280 million, but revenue is less than that. That is their fundamental problem. And they've been borrowing money to try and cover the gap, but now that potential has been exhausted.
Now, looking at the future, what do you see? Do you think that there'll be a time when the government will not be able to pay civil servants at all?
Well, I think that's with us now. I think that's with us in August. And I see this as being a make-or-break period for the government. Frankly, I do not see Mr. Mugabe surviving August. I think that he will be forced to resign or retire. And I think that the international call for a national transitional authority to run the country until we get to an election is going to be the only solution.
And that was economic commentator Eddie Cross, who's also the policy coordinator of the MDCT. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, D.C. Now we take a look at regional and international news.
The International Olympic Committee, or IOC, has delayed a decision on whether to ban all Russian teams from competing in next month's Rio Olympics over allegations of an elaborate doping scheme.
And the 27th African Union Summit has wrapped up in Kigali, Rwanda.
Political analysts and economists are warning that Zimbabwe risks becoming a failed state as the country faces multiple social and economic problems, spawned by endemic governance failures and compounded by a deliberating ruling party succession crisis. Harare has been lurching from one crisis to the next. The latest is the divisive debate on whether Harare must pay its arrears to the international community or its restive civil servants. Blessing Zulu has more.
Central Bank Chief John Mangujga says Harare has secured a loan from the Africa Export and Import Bank to repay arrears totaling $1.8 billion. This, Mangujga says, will help Harare to access fresh funding and revive the ailing economy.
We are on track on the program to repay our arrears to the ADB, World Bank and IMF, and that is scheduled during the board meetings of ADB and World Bank in September, and we look forward to clear our arrears by that time to help Zimbabwe to access new funding for the Zimbabwean programs that include Zimaset and the rest of the other programs.
But from remarks from the International Monetary Fund and the United States of America, which has veto power at the IMF board, it's not clear that Harare will automatically get fresh loans after settling its arrears. At a press briefing last week, IMF Communications Department Director Gary Rice said Zimbabwe was working on a plan to clear its arrears with the fund and other international institutions, adding there was no financing program under discussion. Rice said, irrespective of the calendar for arrears clearance, the Zimbabwean economy needed immediate reforms to address challenges that have come to the fore. In an exclusive interview with Studio 7, United States Ambassador to Zimbabwe Harry Thomas Jr. said it is premature to talk about the U.S. response now, as Zimbabwe has to settle its debt first. This, according to former Finance Minister Tendai Biti, also leader of the opposition People's Democratic Party, points to demands by the IMF and the international community for Harare to reform.
It means that we are in serious debt. And when you are in serious debt, you can't continue to borrow. What the government is trying to do, debt is a disease. When you are in debt, you are a junkie. You are like a drug addict. So when someone is a drug addict, when someone is an alcoholic, you don't give him more alcohol. So what the Chinamasa is trying to do to Zimbabwe, that is a drug addict, that is an alcoholic. He's trying to cure that alcoholism, that hangover, by giving this country more beer, more whiskey, more bottles of whiskey. It doesn't work. That's why we can't borrow from Peter to pay Paul so that we can borrow more from Paul.
Economist Professor Tony Hawkins concurs with Biti, but adds that with an election looming, Harare will not institute reforms.
Quite honestly, if you think of a party, very unpopular government, with elections in 2 years' time, they're not going to want to introduce a whole lot of tough reforms like reducing the size of the civil service and so on.
But the question is whether Harare must prioritize clearing its arrears or pay its workers. Economist Prosper Chitambara of the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe says workers must come first.
Basically, my take is that I think Zimbabwe, the country, should prioritize the payment of wages and salaries to its workers, because already government is in a contractual relationship with these workers. So I think they are bound to meet their side of the bargain. With respect to the payment of debt arrears, well, I think it's important. But I think that should not supersede the payment of salary.
but Hawkins says it's comparing apples and oranges.
Well, I don't think it's a choice in the sense that, you know, to pay the arrears, they have to borrow the money. I mean, they don't have the money themselves. They're going to borrow it from all over the place. So, you know, if they had a choice, then you could say, yeah, we would perhaps better pay the workers than the arrears. But in fact, you can hardly borrow money to pay workers, and that wouldn't be very successful.
What then is the way forward? Biti says Harare must look inwards and also admit that it has failed. President Robert Mugabe, though, has blamed sanctions imposed by Western countries for the government's failure to pay its workers on time. According to the latest statistics from the Zimbabwe Revenue Authority, collections in the second quarter of the year were $861 million against a target of $892 million. But what is the endgame? The International Crisis Group, or ICG, has warned that mounting tensions in ZANU-PF over President Robert Mugabe's succession, the dire economic crisis and related issues could see Zimbabwe sliding into a failed state. The think tank also noted that neither the government nor the opposition has a plan the country is willing to rally behind. Former U.S. Ambassador to Zimbabwe James McGee also warned at one time that Zimbabwe was rapidly deteriorating into failed state status. The ICG says for Harare to avoid the prolonged uncertainty, it must address Mr. Mugabe's succession, seek to rebuild trust and collaboration with domestic and international constituencies by holding an inclusive dialogue with the opposition and civil society on political and economic reforms. But what happens if reforms fail? Author Robert I. Rodbeck, in a book titled Failed States, Collapsed States, Weak States, Causes and Indicators, says Harare becomes a failed state. Rothbeck adds that, driven by ethnic or other intercommunal hostility or by the governing elite's insecurities, they victimize their own citizens or some subset of the whole that is regarded as hostile. As in Mobutu Sese Seko Zaire or the Taliban's Afghanistan, ruling cadres increasingly express, extort and harass the majority of their own compatriots while privileging a more narrow-based party, clan or sect. Reporting for Studio 7, this is Blessing Zulu in Washington, D.C.
The Republican National Convention today moves to the nomination of real estate mogul Donald Trump as the party's 2016 presidential candidate, along with a focus on the U.S. economy. Yesterday, Trump appeared on stage to introduce his wife Melania, and in an uncharacteristically short speech, described her as an amazing mother, an incredible woman. But his speech prompted questions about its origins after a journalist noted striking similarities in one passage to an address Michelle Obama gave at the Democratic National Convention in 2008, praising her husband, who went on to twice win national elections. VOA's Vincent Makori is attending the event. He speaks with Studio 7's Chiwoniso Jani about Melania's speech.
Soon after that speech, it was established that she had literally taken a whole line from a speech that was given way back by the current First Lady of the United States, Michelle Obama, where she literally said word for word what Michelle Obama said.
We see that there was the former New York Mayor Rudy, who says in his speech, there is no black America, there is no white America, just America, in his Keep America Safe. What can you tell us about that?
Indeed, he gave a speech that some say was way better than a speech he could have given for himself when he was trying to run for president way back in 2008. Just the same way it was then, America is in under threat of a terrorist, Islamic extremist, as it says, and it needs a leader who can guarantee that they can win against this terrorist. He did a great job in trying to make a case for Mr. Trump, but also a case against Hillary Clinton and the Obama administration.
Can you share your sentiments on the immigration policy and Zimbabwe?
Mr. Trump's position on immigrants is extreme is that it should be almost impossible for an illegal immigrant to stay in this country. It should be even harder for a person who is outside of this country to come into this country. And once that, an implementable policy that will make it harder for, say, a Zimbabwean who lives in this country illegally to continue staying in this country, there's no sympathy from the Trump position. There's no sympathy for a Zimbabwean immigrant who is here illegally, and as well as those who may be outside and be trying to get in.
And that was VOA's Vincent Makori speaking there with Studio 7's Johnny Sojani.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. Today, our host on The Connection, Tungamili Nkomo and Tatenda Gumbo, will be talking with listeners about protests by Zimbabwean youths living in the diaspora.
And now a quick recap of today's top stories.
President Mugabe takes a swipe at Pastor Ivan Mawarire, saying he's being sponsored by the West to cause problems in Zimbabwe.
The Zimbabwe Electoral Commission implements sweeping electoral reforms in the country.
And Donald Trump's wife, Melania, is accused of allegedly plagiarizing United States First Lady Michelle Obama's 2008 speech.
That's it for tonight. Please do stand by for me for the news in Ndebele. Good night.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Selamukela emsakazweni we Studio 7 olwesibili mhlaka 19 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Abantu sebekhulumile. Akonto amapolitician ebekhona esitshelo kwabo. Enough is enough, sesidiniwe. Asisafuni and asisesabi futhi. Okuqathekile ukuthi the masses have spoken. Sesidiniwe.
Umongameli Mugabe uhlasela umfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we this flag emchaza njengomuntu ongasimfundisi woqobo.
Kuningi ke okumele kube khona nxa ukukhunywa ukontrola kwefoot and mouth. Okuqakathekileyo kwakhona ukuthi inkomo zingaphonguthwalwa zisiyale lale zidabula ilizwe lonke ngoba yikho kwenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uthwalwe uvela kwenye indawo usiya kwenye indawo.
Abalimi bezigabeni zemandebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokumemetheka komkhuhlane wenkomo wamasondo owe-foot and mouth. Unkosikazi Melania Trump, umkaDonald Trump ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weleMelika utshone eyinhlekisa lamhla ngemva kokweba amazwi kankosikazi Michelle Obama ngamazwi akhe emhlanganweni wama-Republicans izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uhlasele umfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we this flag emchaza njengomuntu ongasimfundisi uqobo ojojozela udlakela evuma ukusetshenziswa ngamazwe angentshonalanga ukuguqula uhulumende okhona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHeroes Acre eHarare.
Umongameli Mugabe ukhokhele abemuli engena lesidumbu sikamuyi uDr. Charles Mutete endaweni lapho kungcwatshwa khona amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre. Lokhu ngokwakuqala ukuzwa uMugabe ephumela egcekeni echothoza lokuthuka uMawarire oke wabotshwa ngeviki edluleyo esetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende. amazwi kaMgabe aza ngesikhathi kulo kungahlaliseki kukaZulu elizweni ekhonona phezu kwesimo somnotho lesombusazwe esibangelwe yizinqumo ezithathwa nguhulumende weZANU-PF.
You can't urge people to adopt violence.
Awungeke wakhuthaza abantu ukuthi baphatheke kudlakela. Ekutshengiseleni ngodlakela uthi yiyo indlela okungalungisiswa ngayo inkinga ezikhona. Hatshi, sizaqhubeka sithi hatshi ngokunaphakade. Dinga enye indawo nxa ungumfundisi. Angazi ukuthi ungumfundisi ngempela na. Besikhangelele ukuthi umfundisi uzajumayela okuhambelana lombhalo okukhuthaza ukuthula. Uthini umbhalo ku 1 Corinthians? Thandanani, hatshi ukubulala.
Umnumzana Zibs Moyo yisakhamuzi sedolobheni leHarare, uMoyo uthi akavumelani lokuthiwo nguMgabe.
Abantu sebekhulumile. Akhonta ama-politician ebekhona esitshelo kwabo. Enough is enough, sesidiniwe. Asisafuni and asisesabi futhi. Okuqathekileyo ukuthini? Ukuthi the masses have spoken. Sesidiniwe.
Umnumzana Thokozani Dlamini uthi okufunwa nguZulu njengaye yinkululeko uqobo, hatshi okukhulunywa nguMgabe lenkokheli yakhe.
Hayi, mina okwami vele ukuthi sifuna ukukhululeka finally. This is the ngokuqalisa la, saqala, sesikhululeka manje.
UMawarire uke wamiswa phambi komthethwandaba kunsukwana isanda kwedlula esetheswa umlandu wokufuna ukugenqula uhulumende owakhethwa okusemthethweni wazokhululwa ngumantshi weHarare othe akulabufakazi bokuthi ulecala ngoba konke akwenzayo kulilungelo lakhe phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ugcine ngokuncoma umuyi uDr. Charles Uthethe owasebenza njengonobhala ehofisini yakhe uMgabe obhubhe mhla ka 15 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhulumende namhla ubize umhlangano lezisebenzi zakhe ukuze azehlise umoya kulandela imbiko ethi iholo lazo lizadluliselwa phambili njengalokho okwenzakale ngenyanga edluleyo. Imbiko egcwele ebulenjini be-internet okubalisa kuWhatsApp la kuFacebook ithi izisebenzi zikahulumende zizaze zithole iholo lazo ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa efuna ukujezisa izisebenzi ezingayanga emsebenzini ngelanga lohlelo lwe-stay away. Umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Prisca Mfumira ubikwa itshele izisebenzi emhlanganweni lo ukuthi ilanga leholo lizaziwa ngolwesihlanu ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ubengekho elizweni. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Enoch Paradzai laye obesemhlanganweni lo.
Namhla uminista usibizile befuna ukuthi basinike iposition yawo about ama-pay dates lawo because kulama dates akhona kathesi bathe bona ngaso wabo akhona ku-Facebook noku-WhatsApp so bathe bona njengenkhulumende ama dates lawa ngaso wabo bona bamelele ukuthi uminister Chinamasa lo governor we-Reserve Bank kade bengekho elizweni babuye izolo so bathe bona bamelele ukuthi babanike amadesi and bathe bona amadesi azaphuma nge-Friday.
Manje lina njengenhlanganiso nxa kuyukuthi kaphumanga nge-Friday ama-date lawa lizakwenzani?
Angisozi utshele namuhla ukuthi zakwenzani. Thina sifuna ukuthi simirele bona basinike amadesi lawa sibone because bengasinika amadesi then sizaconsult ama-members ethu ukuthi then sikuhambise njani. But sikhuluma lawo namhla bona bathi kuzaba ngcono this time around. Awusozi kube like what happened last time because kathesi bathi bayazama kakhulu kuthi ama-dates lawa abe ama-dates maybe almost akhonapha ngo-July. But sizamelela thina ukuthi sibone ukuthi ama-dates bengasinika ayawa eme njani. Then from there sizaconsult ama-members enu then sezizabona ukuthi singakuhambisa njani.
Wona ama-members enu athini ngamalanga elingawaziyo ukuthi lihola nini? Baphila njani manje nxa kunjani?
Kunzima kakhulu. Bayakhonona sibili but thina besingafuni ukuthi sithi kathe singakanikwa ama-dates akhona then sesikhuluma ukuthi sizakuhambisa njani.
kodwa bayakhonona.
Yes, sizwa kuthiwa bakhona abake bayethuselwa ukuthi babe ye ku strike iste away leyana. Lilayo yini imbiko enjalo?
Bakukhulumile namuhla evini emhlanganweni besithi bona manje sizakuhambisa njani because bona bathi abanye ababalisi bahambile emsebenzini kodwa abanye kabahambanga. So bona bebesithi njengoba thina singabanikanga i-full notice ye-14 days bebefuna ukuthi bathathe inyathelo ukuthi babone ukuthi bengaresolva njani i-issue yona le. But sikhulume lawo ukuthi alisiyocala lawo ababalisi bebengela mali ukuthi bahambe emsebenzini. Ngozi ungakhangela ababalisi izikweleti zawo azifanani. Abanye babala zikweleti bayakwanisa ukuthi bahambe, abanye balazo izikweleti kuthi bayabengela mali ukuthi bahambe. So sivumelane ukuthi abantu laba kabasoze bapanishwe kathesi. But next time ngathi ngabapanga inotice ye-14 days bathi bona bazathatha inyathelo kuthi babone ukuthi bengalungisa njani nga abantu bengahambanga emsebenzini. Kodwa kwakathesi bathi akula anything ukuthi beza kuyenza.
Lo-ke ngumnumzana Enoch Baradza, isikhulumeli senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans oqale izolo eCleveland uyaqhubeka lamhla eMelika lapho leli bandla elizakhetha khona umnumzana Donald Trump okusemthethweni ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi. Abakhuluma emhlanganweni lo izolo bachothoze ozancintisana lo mnumzana Trump emele ibandla lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton besithi ngumuntu ongathembekanga ongeke yakhokhele ilizwe ngobuqotho. Abantu laba bagoqela oke waba ngumeya weNew York umnumzana Rudy Giuliani. Izikhulumeli eziningi zichaze uTrump njengomkhokheli oqotho ozakwenzela eMelika libe lilizwe eli geleza uluju lochago nxa engakhethwa ukuba ngumongameli. Umka Trump unkosikazi Melania Trump laye ukhulume kodwa utshone eyinhlekisa enkulu lamhla ngemva kokweba amazwi kankosikazi Michelle Obama awethula ngo-2008 emhlanganweni wama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans based abroad umnumzana Dumaphi Mema.
Umkhankaso lo walo nyaka uchiyene lenye iminyaka ngoba ababili laba abancintisanayo uDonald Trump loHillary Clinton ngabantu abangathandwa ngabantu kangako bobabili. Kodwa ke into engiyibona kakhulu ukuthi uDonald Trump ayisiyo politician, ayisiyo into ayijayileyo leyo. Umkhankaso wakhe lo, ikampeni yakhe inezikhala eziningi, iyavuza. Into engimangalisa kakhulu ukuthi nga bebuza abantu ukuthi uzafotela bani, ukhanye ngani uyancintisa sibili lo Hillary. Kungaselani lokuthi uyethuleka ngala nto ayikhulumayo ngokuthi uzayenzelani ilizwe. Uyadivide abantu, uyazama ukukhetha abantu ukuthi mina ngizazi abanjani bafuna elizweni njengabamuslims, angabafuni abavela ngaphandle kwelizwe, ama-immigrants akabafuni. And ikhuluma konke lokhu abantu bamsebesibamthanda bamfuna ukuthi abe ngumongameli welizwe. Into engimangalise kakhulu le lo nyaka, ngakhangela ngapha kumama uClinton, umuntu osele iminyaka esebenzela abantu kuhulumende lapha. Esiqalisa kudala umkakhe umongameli we-America, waba yena ngusenator, waba ngu-secretary of state esebenzela u-Obama. Kodwa-ke still kunjalo abantu khanye nabamthandi kangako.
Njengesizalwane seZimbabwe ungathi weyamele ngapi kulolu khetho?
Njengesizalwane seZimbabwe njengomuntu lami owabuyayo elizweni labantu, nganye naleli uDonald Trump esethusela kanje sithi abantu abavela kwamanye amazwe akabafuni, hhayi ngibona lami sengikhangelela ngapha kuHillary Clinton ongani uyamukela uyavula amasango ukuthi hhayi abavela kwamanye amazwe buyani sizosela sonke sisebenze ndawonye. Kodwa-ke uTrump, uDonald Trump umkakhe yena ngokwakhe asiwa lapha e-America, ngomuntu wavuyayo evele e-Europe layo. Even nxa ekhuluma uyeza ukuthi asomuntu wase-America, kodwa-ke nxa sikhuluma ngabanye abangasomkakhe hhayi asifuneki kuleli lizwe. Yiko-ke nxa kunjalo mina ngisayina ngoHillary Clinton.
Olo ke ngumnumzana Dumaphi Mema umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika eZimbabweans based abroad obexoxa icingweni le Studio 7 eseTexas khona ngapha kwele Melika. Abalimi bezigabeni zeMandebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokumemetheka komkhuhlane wenkomo owamasondo owe-foot and mouth besithi lanxa uhulumende esithi ulwisana lawo, inkomo zabo ziqhubeka zihlaselwa njalo nje ngemva kokuqhamuka kakutsha kwalomkhuhlane ewange lasesigodini. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcwele.
Umkhuhlane lo lokho wahlaselayo kusukela ngo-2014 esigabeni zeMandebeleni, iMaswingo leMidlands, kodwa lakhathesi uhulumende ulokhu esehluleka ukuqeda. Ofuyileyo umnumzana Mateo Giani wesiqindini se-Esigodini uthi bona ngabafuyi benkomo kungakho bakhathazekile ngoba lo mkhuhlane ngani uzatshaya uqothule izibaya zisale ziphephetha umoya.
Kule mkhuhlane ngani iyahlasela kusenziwa zinkomo ezivela ngapha ku-red zone. Ngibona lonyaka kubi kakhulu sibili khona apha, that's the West District evele sayibika ngishola nini kuqalisa kuhulumende ukuqalisa komnyaka.
Umnumzana Alfred Spanda ngumlimisi ofuya inkomo esigabeni seMatipelele North uthi udubo yikuthi uhulumende kakhulumisani lezakhamizi ukuthi kuqedwe lolu dubo, kodwa izinqumo zithathwa emahofisini bona kuyibo abalahlekelwa izifuyo.
Bahlala kachana kabakho ebantwini nsuku zonke, kanti bakhona abantu abahlala labantu nsuku zonke njengezinduna njengabalisa. Bayazibona inkomo zabantu zisuka endaweni zisiya kwezinye indawo, bayazibona inkomo zabantu zifika esigabeni zivela kwezinye indawo. Lezo nkomo kwesinye isikhathi ziyabe zingenancwadi, kodwa induna njengoba ingekho kustructure iyazidulela la, ayilawo amandla kula muntu ozayilalela.
Ingcweti wezokufuya umnumzana Mhlupheki Dube uthi izakhamizi kazingalahli ithemba ngoba imizamo kahulumende iyathela izithelo lanxa inguquko iphuza kulalokhu okukhangelelwe yizakhamizi.
Mbona ngani ukukhulumisana kuyanceda, kodwa kuningi ke okumele kube khona nxa ukhunywa ukontrola kwe-foot and mouth. Okuqakathekile kwakhona ukuthi inkomo zingaphonguthwalwa zisiyale lale zidabula elizwe lonke, ngoba yikho kwenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uthwalwe uvela kwenye indawo usiya kwenye indawo. Kuyadingeka kanjalo ukuthi incingo zeneze ezazivele zikhona ezazivikele ukuthi inkomo zihlangane ezizibe khona.
Umkhuhlane lo awuqali ukuqhamuka kulezi zigaba, utshona uqhamuka njalo nje okwenza kuminyaka elithumi lanhlanu kumiswe ukuthengiswa kwenyama yakuleli emazweni ase-Europe. Lonyaka umbukiso wenkomo awuzange ube khona eZimbabwe International Trade Fair ngenxa yalomkhuhlane. Izibonakaliso zalomkhuhlane izilonda emlonyeni lasemasondweni enkomo, ukuqhula kanye lokuqhuqha enkomeni eyabe isihlaselwe. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, le shortwave 12080 laku 15775 kHz. Lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sihlaziya ukungahlaliseki okuseZimbabwe abantu sebehlala bengabatshengiseleyo phakathi laphandle kwelizwe besola umumo okhona. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Brazil libikwa selivale ukusetshenziswa kwenkundla yebulenjini yokukhulumisana eWhatsApp okwesithathu lokhe yasungulwayo linkundla.
inhlanganiso eqondisa imidlalo yama Olympics International Olympic Committee IOC ibikwa isike yama ukuthatha isinqumo sokwalisa loba ukungalisi iqembu lakwele Russia ekuncintisaneni emidlalweni eqala ngenyanga ezayo enzelwa eRio kwele Brazil laloba likomiti yenze umhlangano wesiphangiphangi wokuhlaziya lolu daba. Omama basenjelele ematopo sebenqume ukubeka inyanga yonke kantulikazi kuba ibe ngeyokukhumbula umuyi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo ebhalwini ayehlala kilo uma ezokhulumisana lenkokheli zomdabu mayelana lempi yenkululeko kunye lokucela izulu engakayi elitsheni. Unompumelelo Moyo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emshashweni wenjelele ngeva kokunanza ilanga lokukhumbula umuyi unkomo inina elalipheka utshwala uma umuyi ezobika ngempi yenkululeko lokucela izulu unkosikazi Ledincube uthi bayamkhumbula umuyi ngalesi isikhathi.
Lokhu simkhumbula ubaba wethu, kasimlahli siyaswela, inswela yizo ezinto esiswela khona phendleleni. Ngani kafanga unkomo nganakho mntana, ngani sokwatshintsha, ngani vele sesingene esiweni la, ngani lifike langene ezindlini, ukufayo kunkomo wasesimfayo ikho kwabanye.
Unkosikazi Angeline Moyo uchaze ukuba umshasha enjelele akusindawo yokudlala ngoba yacandwa ngumuyi elenjongo yokuyithuthukisa njalo isiko wayeliqakathekisa kakhulu. Wathi impi yeGugurahundi yiyo eyaphazamisa intuthuko yalindawo kodwa balesifiso sokufeza umbono kamuyi wokwakha amabhizimisi enjelele.
Wayethe yena nindawo le ngale kulensimu ezalinywa ilinywele ozalukazi labayogenge kwathi lapha wathi kuzafakwa ama-business center, izitolo, izigayo, izikolo.
Izakhamizi zenjelele zithi lokhe unkomo wakhothamayo izulu lahle lanyamalala okugcizelelwe ngunkosikazi Elizabeth Sibanda.
Sasihamba enjelele kulemithetho eqinileyo sibilisilo baba unkomo. Manje okwakhathe sisesiswele lokuthi singayenza njani, siyalwisa kodwa ke kuyehlula. Lezulu vela siliboni alisani ngemfanelo, sokuyindlalayo khathe sikunje sikhuluma nje. Asila manzi, asilani, njengokudla vela sikhuluma ngakho, amanzi siwathatha khatshana about 3 kilometers.
Omama benjelele basukume ngobuningi ukuza emkhosini wokukhumbula umuyi, bethi noma kunzima kangakanani ezweni bazahlala bemkhumbula noma nje engaphiwa inhlonipho abayikhangeleleyo ngoba akula langa elicacileyo elabekwayo elokumkhumbula. Kodwa bona njengesigaba inyanga kantulikazi yiyo abazipha yona ukumkhumbula. Unkomo wazalwa ngoNhlangula 17-1918 eseMukhwe, wakhothama ngoNtulikazi 4-1999. Ngimele iStudio 7 isenjelele, nginguNompumelelo Moyo.
Ukonakala komumo womnotho emhlabeni jikelele sokubangele ukuthi iningi labesifazane labanye abesilisa abangasebenziyo ikakhulu emazweni alobuyanga bagcine sebephila ngokuthengisa imizimba yabo. UBenedictine Hlapho uxoxa lenhlanganiso ezimela abathengisa imizimba laba emhlanganweni wokulwisa umkhuhlane wengculaza eDurban ezithi zifuna abathengisa imizimba labo bavunyelwe ukusebenzisa ngokusemthethweni.
Ukuphila ngokuthengisa umzimba kuyazakala njengomsebenzi oqala kwenziwa kusukela ntolontolo. Noma kunjalo lomsebenzi unokubonakala njengokungaziphathi longekho emthethweni emazweni amaningi. Lokhu sekubangele ukuthi abaphila ngokuthengisa umzimba, inhlanganiso zabo lalabo abalwela amalungelo abo bengeze ubizo lwabo lokuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Iningi labo bangela umhlangano womhlaba jikelele ngokulwisa umkhuhlane wengculaza okuqutshelwa eDurban kwele South Africa. Lapho ke sebexwayise ngokuthi ukwenqatshelwa komsebenzi wabolo kulakho kubangela kumemetheka kwegciwane lengculaza. Unkosazana Jules Kim okhokhela inhlanganiso yabathengisa umzimba e-Australia e-Scarlet Alliance. Kodwa ngicabanga ukuthi ukuvumela ukuthengiswa komzimba kuza kweza kwande ubugebenga lomkhuhlane wengculaza yikho kwenza uhulumende abaningi baphikisane lalokho. Kodwa abakufunayo ukuthi labo basebenze ngokusemthethweni bevikelwe ngumthetho njengazo zonke izisebenzi. Umnumzana Cameron Cox othengisa umzimba abuye njalo abe ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Sex Workers Outreach Project e-New South Wales. Kodwa ukuvunyelwa ngokusemthethweni ukuthengiswa komzimba kuleli lizwe sekwenze abenza lo msebenzi labo baphatheke kuliseni ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Amazwe e-Afrika lawo ngamanye lokhu esala ukuthi ukuthengiswa komzimba kwenziwe ngokusemthethweni. IZimbabwe layo ngelinye lalawa mazwe alokhu esala kodwa bayanda omama beZimbabwe asebephila ngokuthengisa umzimba ngingakusilela kwemsebenzi. Sebebaningi njalo abeZimbabwe abafika eSouth Africa benze lo umsebenzi. Umnumzana Kahleko Rasebitse owenhlanganiso yabathengisa umzimba kwele South Africa esonke uthi laboke ndawonye labeZimbabwe laba balula ukuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni.
Enye into enza ukuthi i-sex work sifuna ukuthi criminalize. Sex workers will never be considered njengegebengu. Enza ukuthi like thina sicinezele la eMzansi.
Unkosazana Nkululeko Ndlovu osebenza kwezempila kahle kodwa yena engathengisi umzimba uthi kuyadingeka ukuthi kuhlolisiswe izizathu ezenza umuntu athengise umzimba wakhe.
Ngithi mina ukubona ngami ngibona ngathi abantu bangena ukuthi basebenzise kanje imizimba yabo ngenxa yezathu zobumpofu mhlambe ekhala bavela khona. So nane ngendlela abafuna ukwenza ngayo imali esheshayo.
Umnumzana Rasibitse uyalandula ukuthi abathengisa umzimba yibo abamethekisa umkhuhlane wengculaza.
Ama sex workers akusibo abaphushayo i-HIV ne. So for the fact sex workers they are the vulnerable, they are the weakest.
Unkosikazi Ndlovu uthi loba njengelambono ukuthi lomsebenzi uvunyelwe ngokusemthethweni kumbe hatshi. Bukhona bufakazi bokuthi kungavunyelwa kwawo kubangela inhlupho kwezempila kahle yabawenzayo. Njengoba besesaba ukuthi bafike ezibhedlela bachaza obala ukuthi yomsebenzi abawenzayo. Uthi njalo loba bedlwengule besemsebenzini kunzima ukuthi bakuveze lokho. Melo Studio 7 eDurban kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Okuhlelo lwethu lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sihlaziya udaba lokuthundubala kwehloka ezindlini osokwenze umnumzana Knowledge Matwasa isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa sibulale umkakhe okade emcabangela ukuthi ihloka lake kalisagamuli. Kambe kwenziwani nxa ihloka lingasagamuli? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosazana Stars Mathethebe olwela ilungelo labesifazane endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ubaba noma ihloka lingasatshayi akuze kwakuhle ukuthi umama abe seziphumela ngaphandle nje engathize ekhakala ngenxa yokuthi indoda ihloka kalisatshayi. Bekuvele kukhona la izolo ukuthi ngokuya kwesikhathi abanye ngokujwayelana kwemizimba abanye kungenxa yokudla abakudlayo athole kungasakuyilula imithambo kababa. Umama uyabika nje emulini khonapho kuyabikelwa nalabo babakazi labo malume kuyancediswana bezivele zikhona izigubhu anathanathi abhuhlubhuhlu zisisu lesi esilamatheketheke lemsobhanyana lapha emkhaneni yisikhathi esinengenza ukuthi ubaba angamisebophile akhuhlukhuhluze imizumba kuze kuye ukuthi chwaphukuchwaphuluke axoxe nje sesithi mina ngike ngahlala iminyaka emibili kumbe umnyaka kumbe ayizinyanga eziyisithupha. Hayi si yikho bekusenza izolo athi ukuthi ubaba ngaphongukuthi kabili kathathu khuthukhuthu ehluleke okwesikuvikezayo isukhombile sokulenye indoda layo yona leyo ungathola ukuthi emzini wayo sokunjalo wena ngoba umutsha kiyo. Yikho-ke imizingachitheka phela singalungisa amacansi silungise ngendlela yokuthi sesidlulela phambili. Ngeke kwaba nomuzi ubaba Mkandla loduzi.
Ye baba Mkandla, nantu daba sibilungani kunzima lapha.
Ngiyavumelana lo Mathebe kakhulu. Kanti angithi nxa ukuthi ubaba usenjalo eqinisweni nxa eke wavele waphila kuthi ukuthi usegula phela. Kanti ogulayo uyayenzeni? Angithi uyadinga ukusizwa angiyadinga ukwelatshwa. Yebo angathi kuyamyangisa kodwa vele umkhuhlane umkhuhlane. Laye mhlawumbe yabengakudinganga khona lokho ukuthi abe sesimweni esinjalo. Kodwa kumele sibili kubonakale ukuthi uyazelaphisa njobe sitho nje uMathebe. Zinenge indlela ezingabangela khona lokho. Ukudubula lokho vele kakusoze kusise ndawo. Njalo kakungenelani lo mkhuhlane lo okhona. Ukuthi ngikuboneleni lokwathi nithini kakusise ndawo. Udlame akukaze lulungise uludo egumeni induka iwakhe umuzi. Ngakho lawo madoda nxa ekhona anjalo. Bangaze bacabanga ukuthi ukuthatha umphefumulo womuntu umbelo wabo impilo ibengcono hayi kwenza kube buhlungu kakhulu kuyasala abantwana lezihlobo zidabukile kanti ke nxa kuzanywa njobe sitsho kwezigubhu kwesintu labo gqirha laba abesilungu nxa sibala sizwa kuthiwa yinto elungisekayo kanti okunye vele engxenye uyabe funda kuphendulo nje ingqondo yakhe izinto zibuyele esimeni esasikuso.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko obeqoxa ndawonye lo nkosazana Stars Mathethebe kuhlelo lwethu esizaqhubeka ngalo kuviki ezayo. Ukugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele besilazo. Umongameli Robert Mugabe uhlasela umfundisi Ivan Mawarire umkhankaso with this flag emchaza njengomuntu ongatsimfundisi. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande Lilala.